vamwe vari mataura nestudio 7 vati vakangopuhwa magrocery nekambani iyi yakatadza kuvabhadhara ichiti inozopedzisa kuvabhadhara asina nhasi hapana chavati vawana. Amai Agnes Chirera vemuwa 28 zvaka ndemumwe murimi anoti hachina kana pekutangira.
Ini ndiri murimi wedonjo kuwadhi 28 kuzaka. Ndinorima donjo rangu ndichiritengesera Kotco Company of Zimbabwe. Gore rakapera takarima donjo tichibva tatengesera kambani iyi, asi hatina kuzobhadharwa zvakafanira nekutenderana kwatanga taita. Donjo iri takaribhadharwa negrosari. Takapiwa sipo dzokuvachisa raisi, shuga, flawa, mafuta emurivo nebhinzi dzekusevesa. Tikanzi mondozvitengesera mowana mari yenyu ipapo. Izvi hapana chakabuda nekuti baba nedivi vaiba girosari riya vachienda kutochinjana nedoro kubvawa.
Vati zvekudya nezvimwe zvekushandisa zvavakapiwa zvaiva zvishoma zvekuti havakwanisa kana kuraramisa mhuri yavo.
Semurimi ndaiti ndikawana mari ndobhadharira vana school fees. Umwe ari kuyunivhesiti asi zvese zvakakona. Ndaifanira zvekare kuti ndichengete mari yangu yekutenga mapirisi ebp epamwedzi, asi handina kuzodaro. Saka kodzero yangu yekuva mutano yakatyoreka. Gore rino vekotiko kambani vakatotanga futi kutenga donje, asi isu zvikwereti zvedu zvegore rakapera havana kupedza. Zvakadaro gore rino ndakaendesa futi mabhero 4. Pamabhero iwawo rimwe nerimwe bhero raipuwa $10 pabhero rimwe chete, zvichienderana nokuti ranga richirema makeji zavanoda here. Nazvino mari yedonje haisati yauya, kusara kwema$10 iwawo takangopuwa pabhero roga roga.
Bhero redonje rine makirogiramu 200 rinoita zviuru 10 nezvina zvemadhora kana kuti 14,000 RTGS kana 100 emadhora ekuamerica pamusika weRBZ auction exchange rate. Mukuru webasa kukambani yeKotco vapayas manamiri vatenda kuti asati vabhadhara vamwe varimi mari dzegore rapera nekuti vakavhiringwa nekuchinjwa kwekushandisa kwemari dzemunhare bhozha gore rapera vakazopa vanhu magrosari.
Taisakaita nezvekuti gore rapera muna June tauda kutanga kutenga donje ra2020 tinowanzobhadhara varimi vedu tichishandisa maewallet akafanana one money kana EcoCash. Saka pakasaspendwa izvo saka zvakabviswa nehupa zvakamiswa nehurumende, vanhu vakasara vasina mukana wekuti vabhadhare mari dzavo nekuti varimi vedu vazhinji havana mabhengi. Saka vazhinji vacho vakabva vatiinga varimi vachikumbira kuti pamunotsika mari pamunotsika mari tinozoshandisa mari dzekutenga zvinhu zvekushandisa mudzimba. Saka Kotco munokwanisa here kutipawo zvinhu zvatiwangotenga patakamira mari yedu? Tikadaiwa zvinhu zvinokwanisika nokuti vamazita imi nezvamuda kutengera zvacho. Saka vane zvinhu zvavakakumbira kutengerwa takavatengera. Tanga tiri kuvamanikidza asi ndivakatotikumbira tivatengere magrosari. Vakasarudza kumirira mari yavo, vakamirira mari yavo. Ndiyo mari yekubhadhwa mwaka uno kuchibva kuhurumende. Haisi yapera kubhadhwa mari yacho yese asi yakatotanga kubhadharwa. Saka tinokudira kuti mari ikangopindawo tichingovatumira mari dzavo dzemwaka wa2020.
Zvavo gukota rezvekurima munyika vaishati masuku vange vasingadairi nhare yavo kana kupindura tsamba, asi vakaudza varimi nedonje nguva pfupi yadarika kuti hurumende yakataka chirongwa chekubhadhara zvikwereti zvavo.
Kuti vapedze zvikwereti izvozvo, hurumende inoziva kuti ine chikwereti kune imwe varimi chegore rapera. Tikahuendedza mose chinosvika 1.5 billion Zimbabwe dollars nyika yose. Purezidendi vamunangagwa vakati vagarai chikwereti ichi, tatanga yezvino kubhadhara chikwereti chegore rapera. Varimi vose vedonje vanosungirwa kuva nebhenga pauni yomufoni kana yokubhangwa yekuafc kana kuabibrindi kuti mukwanise kubhadharwa mari iyi. Saka fambisa ishoko iroro.
Asi vamwe varimi vakaita savabts mombe vekuchiredzi vapikisa izvi vachiiti havasati vabhadharwa kusvika pari zvino.
Sasa zvinhu zvakaomera isu savarimi munzvimbo yatinogara, saka tiporomesa kuti tinofanira kuwana mari dzedu gore rino. Kotoni isati yatengwa asi haina kugara yabuda. Vakatosvika pakutenga kuti kotoni yegore rino. Isu savarimi vegore rapera zvinotishungurudza ende zviri kutirwadza kuti hatina kuwana mabhereda akasara ainzi anofanira kuwanikwa mari. Takavhurisiwa maakaunzi kumabhengi akasiyana siyana zvichinzi ndokuchapindira mari dzenyu dzegore rapera. Izvi zvaitoitwa mushure mekunge zvichinzi tisati tatotenga kotoni mari yenyu inenge yatopinda totozotenga iyi. Asi takatozoona mari dzototenga mabhero manyuwani. Zvokutoti isusu savarimi zvinhu izvozvo zvakaitika hazvisi kutibata zvakanaka nanhasi hazvisati zvatisunungura.
Tinosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu 1.5 bhiriyoni emadhora emunyika. Ndakamira studio 7 Masvingo, ndini Constantine Kimba.